Mangwanani akanaka vateereri. Chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 28/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vafa mune imwezve mune umwezve mugodhi mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi kumazowe. Mutumbi wegamba rinyika vadhumiso dhavengwa wakasvika munyika nezuro. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vapfumbamwe vafa kusvika pari zvino mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi weJambo Mine kumazowe nemusi wesvondo. Mugodhi uyu pari zvino wakambomira kushandiswa nekambani yeMetalon Corporation. Mitumbi yevakashaya iri kuendeswa kumochari yokuconcession. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi yati vashandi vayo vari kuchengetedza mugodhi uyu uye kubva zvawambovharwa muna Gunyana gore rapera hapana akambokuvara, ichitizve vanhu vakafa vainge vapinda mumugodhi uyu zvisiri pamutemo. Vanhu vakawanda vari kuramba vachifa vachikorokoza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru esangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu.
Blame inoenda kuhurumende nekuti zvinhu zviri kuramba zvichingoitika. Vanhu vari kuramba vachifa. Ata that incident yekuMidlands, more than 30 vanhu vakafa vapindira nemvura mugodhi that were dismissed. Chekutanga, kana maini ichinge yanzi haichashandi, kana kuri kuti risosi yacho yapera hapachina mineral, anofanira kutorwa matanho ekugadzirisa nzvimbo iyo yanga ichicherwa kuti igone kuchishandiswa kuita mamwe mabasa akaita sekurima nezvinhu zvakangodaro, yatingati land rehabilitation. Kana kuri kuti mugodhi uyo wekuti wambomira kushandwa kana kuti uri inonzi iri under maintenance kana kuti care uchada kuzovhurwa pamberi apo, panofanira kuva nesecurity nechengetedza nzvimbo iyoyo nekuti migodhi yakadzika zvakanyanya. Saka panofanira kuva neprotection yekuti vanhu havakwanisi kupinda pasi ipapo because makorokoza kana vachipinda pasi ipapo vasina malicense. Zvinhu zvavanenge vachiita ihit and run, vanenge vachida kuti vakurumidze kuwana zvavanowana ipapo nekurumidza kubuda votiza. Saka pamwe pacho vanokwanisa ive nekurova mapillars anenge akabata the roof yemine yemashafti yavo, vozonzwa vawirwa nerekini because havana kutrainwa kushanda underground maartisanal miners. Saka hurumende iri kuregedza mamaini iwavo ari kuitwa abandon yongosiya zvakadaro. Ndosaka tiende tichatowana more maproblems akadaro nekuti mamaini akawanda ari kuvhara. A few weeks ago pane umwe akadonha muRedding Mine nekuti Redding Mine yakangoerekana yangoti vashandi tiendei kumba tisina mari kati vanhu vanenge vachida kurarama. Saka munhu akada kuedza kupinda mumaini imomo kwaakutsvedza kwaakudzika pasi kwakusvika bhangoroya pasina kubasa. Saka idambudziko rehurumende riri kutadza kuita make sure kuti mamaini anovharwa uye anenge ari under maintenance anenge akachengetedzwa nestate security.
Asi chii chiri kupawo kuti vanhu vaendese upenyu hwavo panjodzi yakakura kudai vamaguhu vachienda korokoza kana kuti kuchera zviwanikwa munzvimbo dzisina kukodzera.
Dambudziko riripo Blessing nderekuti Zimbabwe yaexperience yatingati deindustrialization kubva kuna muna 2000 kusvika kuzvino izvi. Maindustry ari kuvhara. Kozoto kune vanoda kuita zvekurima kwacho mvura haisi kunaya zvakanaka. Saka maminerals ndiyo area yashara yekuti vanhu vanokwanisa kuwana income on a regular basis. Saka tingati the national cake riri kushinga tarisa zviri kuitika even kunyaya dzecurrency mari iri kushayiwa value. Asi maminerals ndiwo anokwanisa kuti munhu akawana gold anogona kuritengesa in US dollars. Zvimwe zvese muri kuziva kuti kunyange nefodya chaiyo chaiyo vanhu vakarima asi vakanopiwa maRTGs avanokwanisa kupiwa inforex. Saka izvozvo ndo zviri kuita kuti vanhu variske upenyu hwavo kuti vaedze kuwanawo chingavararamisa. Saka munoona kuti hurumende ikagadzirisa economy akatanga kuvhurwa makambani akavharwa vanhu votanga kupinda mabasa. Namba yemakorokoza inoderera nekuti mukazvitarisa namba yemakorokoza muZimbabwe yakatanga kusimuka kubva kuna 1990 pakadzikwa ISAP yakatanga kuti vanhu vadzinge mabasa vashandi hurumende ichiti vari kuridusa vashandi mabasa akutorwa nemishina and the like ndo pakatanga kuwanda makorokoza. After 2000 tikuona namba yacho iri kutosvika ichinzi getting worse. Saka hurumende ikasagadzirisa nyaya yeikonomi dambudziko remakurukota harisi kuzopera zvokumhanya.
Vafarai Maguhu vange vari parunare muJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutumbi wegamba renyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vaDumiso Dabengwa wakasvika munyika nezuro vari kutarisirwa kuzoradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuNdava Zinduna. VaShepherd Nyoni vanove muzvikuru wavaDabengwa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutumbi wemufi uchaendeswa nechishanu kunhandare yeWhite City muBulawayo. Uko veruzhinji vachapiwa mukana wokuenekana negamba ravo. Vanhu vakaungana panhamba 36 Diamond Drive 4 Winds kuBulawayo.
Kubva nhasi tinenge takaungana kumba chiita maservices kusvika musi wechishanu. Musi wechishanu tozoenda kuWhite City Stadium ndopatichava nememorial service yavo musi wechishanu. Taita memorial service muswe Saturday mangwanani tosimuka toenda kuNdava Zinduna ndio kwavacharadzikwa ikoko.
Vazhinji vanoda kunzwa kuti sei vakunoradzikwa kuNdava Zinduna iyo vakasarudzwa kuita gamba renyika vanenge vachitarisirwa kuradzikwa kuHarare.
Vari kuenda kunoradzikwa kuNdava Zinduna nemhaka yekuti ndo zvavakasarudza mufi vasati vaenda. Vakati kana ndafa ndida kunoradzikwa kuNdava Zinduna kwandinorara pamwe chete nevabereki vangu.
Avo vanga vari muzvikuru wegamba renyika vaDumiso Dabengwa vaShepherd Nyoni vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro takatarisa kuti dzimwe nyika dzinokudza magamba adzo nenzira dzakasiyana-siyana kazhinji dzisingavaisi panzvimbo imwe chete. Tapedzisa hurukuru yedu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoe Mabhenge kuti vatudze kuti iyo Heroes Acre ine basa here.
Ichi tingati chisarudzo zvacho chenyika yeZimbabwe asi chakatokosha chaicho chaicho inhau yekuti munhu aifanira kungonzi kana achinge ashaya aine mabasa ake akanaka aizivikanwa nawo ongotaurwa iye kunzi uyu tamupa ruremekedzo rwegamba ozorora zvake kwaanozorora. Dzimwe dzenguvawo zvakare vahwande nyaya ndikada kuti ndingopinzawo ipapa inyaya yekuti kunyangwe ipo chaipo pakusarudza magamba enyika zvakadai zvakakosha kuti tichiziva kuti sezvo taana makore makumi mana nyika yaona kuzvitonga kuzere zvashanduka zvawanda magamba enyika havasisiri vanhu vega vakangorwira hondo yerusununguko nekuti pavakarwa pacho iko zvino kwati vane munhu ane makore makumi mana zvinhu zvashanduka munyika zviri kuitika munyika zviri kuita kuti nyika ibudirire zvasiyanawo nezvimwe zvakafanana nezvakaitika kuna 1960 na 1970.
Ko zvizvarwa zveZimbabwe zvakararama upenyu hwakabata vazhinji mune zvakanaka zvakararama upenyu hwakasimudzira nyika tingazvikudza sei nenzira ine huremu uye isina mutauro
zvainakira nyika kudai pakaumbwa komiti kana kuti bato ratinenge tichiti isusu pakange pashaika munhu zviyaizvo anozivikanwa ane mukurumbira vamwe vacho vanenge vari mukomiti vanenge vachiita kana zvekumanya kana zvamasports vamwe vanenge vachiita zvemumhanzi vanenge vachiita zvematongerwo enyika vamwe vanenge vari kana magweta vamwe vanenge vachiita zveupfumi hwenyika ari mazimbabwens anoremekedzwa vogara vagara kudaro votarisa vachiongorora kwakabva munhu paanga ari nezvaakaita mukati meupenyu nemukati menyika obva anzi nevanhu vatenge tichiti vari independent kana kuti vane maonero asina kwaakarerekera obva vamuti uyu igamba renyika uyu kwaanozoradzikwa hakunei hako asi hatingati isusu nekuda kwekuti tine heroes yeka yedu yakanaka chose inotovawo netomb of the unknown soldier hatingati ngaiparadzwe ngairambe iriko nekuti inational heritage inobatsira kuti vana nevamwe vange vachionawo vachiziva kuti nyika yakabvepi yakarwirwa sei nekuti ipapo hapangoradzikwi magamba chete chete ukapindapo unoonawo zvimwe zvinokuudza kuti nyika yakabva kupi ichirwirwa sei zvatinoti zvinoramba zviripo asi tongozoramba ichitarisirwa kuti nyika yafambira mberi magamba awanda asisiri ehondo yerusununguko chete chete awanda munyika magamba
vajoi mabhenge vari parunare muHarare nestudio 7
kwazwai muri Zimbabwe ini ndini Mike Hove ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection chatinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega nhasi tiri kutarisa sarudzo dzekongress yebato rinopikisa reMDC uye zvatinoreva kune remangwana renyika tichikurukura nyaya iyi nevechidiki vebato iri vakabudirira kucongress takaonawo zvekare mumwe wechidiki ane mukurumbira ari chizvarwa chekuuganda vabobby wine anova nhengo yeparamende uye ari muimbi ari munyarikani pagungano reMDC iri vachikurudzira vatungamiriri venyika dzemuafrica kuti vatange kupa vechidiki mukana wekuwana zvigaro zveutungamiri tipeiwo maonero enyu pamusoro penyaya yatichange tichikurukura muchirongwa kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti +1 302 465 0318 aiwa muri Zimbabwe ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM bye.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yevanhu vapfumbamwe vakafira mumugodhi wejambo kumazowe nesvondo. MuNew Zimbabwe mune nyaya yokudzinga basa vanhu vanopfuura zana kwaitwa nekambani yeGreen Fuels yekusimbanje. Zvinonzi vanhu ava havana kupiwa chiziviso chekumiswa basa uye havana kupiwa mari yavo yese. MuDaily News nyaya iri kunetsa ndeye chizvarwa chekuAmerica vaRandolph Sims avo vanozikamwa nezita rekuti Coltrane Chimurenga vaitsigira zvikuru bato reZANU PF asi vakashaya svondo rapera kuchinzi vakasiya vati vanoda kuchengeterwa mukati meZimbabwe Ruins. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Sei pastudio 7 koma tanonoka ndinodawo kungopozwa minista rangu tinonzi Nenyasha Kevin to South Africa ndinodawo kungopawo maonero angu pavanhu vanotaura ndinoteerera zvirongwa zvenyu zvemakuseni nguva zhinji ndinonzi vanhu vachipa pfungwa dzavo chiti dei vamunangagwa vapa vachamisa vatongi aya vanhu ngavaregei kutaura vachiti vachamisa vamunangagwa ngape vachamisa Asi kuti vanhu ngavatokurudzira kuti vachamisa vaite nhaurira nekuti hazvigoni kuti vamunanga vape vachamisa nekuti vezeki vakati vamunangagwa ndivo vahwina saka hazvigoni kuti nyika ingonzi kwanzi yatomuka yapiwai vachamisa izvo ndo zvisingapi zvakaita asi kuti vanhu ngatitokurudzirai vanhu vachamisa kuti vaite nhaurirano navamunangagwa ndatenda zvangu
Studio 7 mamuka sei tinoda kukorokotedza machinja atora zvigaro tinoda kukorokotedza vese vapiwa zvigaro tinovakurudzira kuti vashande nevamwe zvakanaka musangano ndewevanhu musangano hausi wemunhu personally but ndewevanhu vezimbabwe ngatishandidzanei zvakanaka I'm so happy tirikukorokotedza vabiti vanxuve yemaikore vanakotati vanahwende tinotenda zvikuru mwari akuitirei zvakanaka muve strong team mushande nemukomana zvakanaka I'm so happy vakomichi vari kurikomenda vari kufara vari kuti handigoni kusiya chikomana chiri chega that's the spirit ndo spirit yatinoda spirit yekubatana yakanaka kudaro
makasimba here anotaura wari pastudio 7 hama dzese dzemunyika ndine urombo nematambudziko kurasikirwa nababa wedu kamba redu inini handiri kupotswana ndoti pakisi handina manzwa akawandisa chandikuda kungotaurawo ndechekuti semunhu akanga ari gamba rinozivikanwa kuti igamba hombe sekuti kutonzwawo mahistiri atiri vana vaduku asi kwakatobva baba vakuroratidza kuti kure chaizvo chaizvo kuti munhu uya uyo anotoremekedzeka anotochengetedzwa saka vanhu vataura zvakawandisa vachitaura kuti wangadai wakangokwidzwa ndegeyo wakauya street asi ZANU-PF yaakunyepera kunge iri kuda kuenda kundobatsira kubatsira kwayo hakuna zvakuchabatsira because kana ranga riri gamba raizokwidzwa seiko mundege inotakura zvinhu uchitadza kungokwidzwa mundege yavo wega purazi kana riri gamba tinoziva kuti gamba rinotochengetedzwa inenge tironekoni hwemasoja saka masoja akaenda kundotora baba wedu awa kusouth africa vachizokwira vachiuya kunoko waiuya vachiti wakagadha chii nekuti totoziva kuti gamba guru rakaita seiro rinenge rakatogadhwa saka iwo wakauya vachiti wakagadha chii kana wakawasiya iwo vachiuya kuno wangu vachiti wakaenda kundotora ani ndomubvunzo wangu chete ndandoda kuti ndizive zvangu aita henyu estudio 7 aita henyu tino urombo nemhuri yezimbabwe yese ngaticheme tine tariro tenda
kwazivai vashamarari vestudio 7 tinoda kumumhoresa ndichiti munofara here vana jonga nana blessing pamwe chete navana wande tinoda kumutenda nemashoko amunotipa everyday muchitizivisawo zvinenge zvichiitika munyika tinoda kuzvitenda izvozvo tichitenda avo vanhu vakaenda kucongress kugweru uku aiwa tinoda kutenda nezvakabude zvatiri kungonzwa kuti hanzi zvakamira so zvakamira so tinozvitenda izvozvo neavo vakadyiwa musaure mwoyo ndiye congress yacho iyi ndo democratic yacho inotaurwa saka ndoda kuzvitenda ndatenda hangu ndinini mukoma kona marawene
makadi nenyu mushamarari nemi mose vatereri vestudio 7 rangu zita ndini werasoni ndinogara mumafukeng muno musouth africa panhauriro yano yamataura kuti tingavaka sei nyika yedu yezimbabwe ini maonero angu ndoona kunge zvinhu zvingori simbo hazvo ka sekutaura kwavakaita kuti you not work but it work simbo kungobvisa iro garwe riri patsoni iro riyayo nehurumende yayo yose cabinet yose ZANU-PF inongoda kungobviswa toisaka vechidiki vachiri kutemwa dzinobvinza pane kuti tirambe tichingodonzerana nemadhara vachitungamirira hapana chava kuziva madhara aya problem ndeyekuti vanoda kutonga nepfuti pasingadiwe pfuti vanoshandisa simba pasingadiwe simba panoda njere saka hapana kwati ndichienda munangagwa nevamwe vake ndavangosiya chigaro chaichiya because havazivi kuti chigaro chaichiya chakamira sei ndoo maonero angu inini but kwezita iyi yamatara yemagetsi yandanzi ichitaurwa yemagetsi yayaya hakuna zvinhu zvokuti vanhu vanofuma mangwanani vadzimira vanhu magetsi oenda kumaindastiri kuti ndavashandise iyi magetsi esola makazviona kupi mimi muzvina kambani wacho anga agadzira nguva yekuti akwanise kuinstola mama solar power. Zvimwe zvinhu zvinoitwa muZimbabwe nevanhu ava vari kushandiswa nezanupf vanhu vekumagetsi ava ndavaite brands avo dzinyatsokudhonza chaizvo chaizvo.
Makadiko vateereri vestudio 7 vana jonga uko, ndinoda kungotaura zvangu mbichana pamusoro pezviri kuitika munyika yezimbabwe. Kusungwa kuri kuitwa vanhu uko vanomirira zvekodzero zvevanhu ndokuda nemasanctions ikoko, chavanosungira vanhu chii? Kuti murangarwa wayi asina njere kudaro apa unozviti munhu wakangwara, kungwara kwacho ndokupi? Chaanosungira vanhu chii? Vanhu vasina kana mhosva yavamutadzira. Baba vanga vachenjerera, ngavachenjerere zvavari kuita. Zvavari kuita izvi zvinovadzokera mangwana izvi zveshuwa, because zvaari kuita izvi hazvina kana kunaka kana kururama. Iye chaanongotya panongonzi hurumende inopidigurwa, hurumende inopidigurwa, inopidigurwa nani? Ngaasati iye zvaakapidigura yamugabe oti naye uchapidigurwa. Haiwa.
Ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chokuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye mowedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Brazil inoti vasungwa makumi mana nevaviri vakaurawa mumajeri matatu emunyika iyi zuva rimwe chete mushure nevasungwa gumi nevashanu vafa mukurwisana mune rimwe jere rechina. Vakuru vemajere aya vanoti vasungwa vese vairatidza kunge vakaita zvekudzipwa. Mutungamiriri weMalawi vaPeter Mutharika vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika kuti vatonge petemu yechipiri. Nhengo dzebato reZANUPF mudunhu reAmerica nemugovera dzakabatana nenhengo dzakasangana dzemasangano emuAmerica reDecember 12th Movement mukuratidzira kwadzakaita muWashington DC dzichiti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Sachigaro veZANUPF muAmerica vaFrank Guni vanoti vakatora danho kuyeuchidza hurumende yeAmerica kuti zvayakaita zvokudzika zvirango izvi zviri kunze kwemutemo wepasi rose. Vaguni vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa zvikuru upenyu hwevanhu muZimbabwe, asi hurumende yeAmerica inoti haina kutemera Zimbabwe zvirango, asi kuti zvakanangana nevamwe vakuru muhurumende muZANUPF. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kurakidzira kwedu kwakafamba zvakanaka chaizvo, takaita vanhu vakawanda vakauya vakawandisa vachiuya kuzobatana nesu pataratidzira tichitaurira hurumende yekuno kuAmerica kuti vabvise zvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yedu kana kuti maeconomic sanctions. Ndekweko kutanga kwenguva yakareba tichibatana neshamwari dzedu vekuno kuAmerica kuti zvirango izvi zvibvisirwe Zimbabwe, nekuti Zimbabwe iri kuzadzikisa izvo zvinodiwa kuti zvirango zvibviswe. Saka taakuda kuti kunoo kutainge kuita movement yokubvisa masanctions iwayaya.
Zvii zvamakaita kuti kunge kuchisvika kune vakaisa zvirango?
Takaita zvinhu zvakati wandei. Ndikati pakutanga kwemwedzi uno takaendesa petition kana kuti chichemo chatakaendesa kucongress kuburikidza necongressional black caucus, makurukota edare rekuno kuAmerica rechitema. Takadzokorera zvakare uno musi wemugovera unoyu tichiunza zvekare chimwe chimwe chechipiri kuburikidza naivo zvekare congressional black caucus, vatungamiriri vedare rekuno remakurukota kana kuti recongress vechitema. Tikaendawo zvakare kuwhite house kumuzinda wapresident wemuno muAmerica tichirakidzira kutaura kuti nyaya yakakosha yavanofanira kuteedzera kuti zvirango zvibviswe takaita kuungana kumizieme yevanhu vatema imuno muAmerica kuchibatsirwa neshamwari dzedu December 12 movement kuti tiise zvichemo izvi kumberi kwazvinoenda. Saka kutaura kwatiri kuita kudai izvo zvizvi, gwaro redu rekukumbira kuti Congress itarise zvakare itange kurukura nekubvisa kwemasanctions aya rakatambirwa necongress yemuno muAmerica, zvinotaura kuti tichatanga kudedzwa kwemisangano tichigara pasi tichipawo umbowo hwekuti ndezvipi zviri kuitwa neZimbabwe kudzadzikisa zvinodiwa kuti zvirango zveupfumi zvakatengerwa nyika yedu zvibviswe.
Vakawandawo ndoo nyaya hombe yavanotaura kuti Zimbabwe iri kungochema kuti zvirango zvirango, asi hainawo zvairi kuita kugadziridza zvacho zvakaitawo zvirango zvinge zvichiiswa. Zvii zvamuri kuitawo?
Hurumende yedu yeZimbabwe kumusha iri kuvandudza mitemo, ingava mitemo yaNaposa, kungava kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu aya anonzi mahuman rights, kubviswawo kwemimwe mitemo yanga ichiita sekuti inodzvanyirira mamwe marudzi kana vamwe vanhu. Tingataura kana ingava indigenous act yakabviswa. Iye zvinezvi posa neipa dziri kuvandudzwa zvakare. Hurumende itsva iri kuyeva Munangagwa yakaunza kodzero dzevanhu kuti vanhu varakidzire pavanoda, vataure zvavanoda, vanoda kutuka hurumende, vanoda kusoropodza, vaite pachena vasina vanovambunyikidza. Ndozvimwe zvatiri kuita izvozvo. Chimwe zvakare changa chiri chikuru ndechekuti sarudzo dzemunyika dzinofanira kuitwa pachena dzekerere, munhu wese achipiwa mukana wakakwana. Tikatarisa sarudzo dzakapera dzegore rapfuura ra2018, isarudzo dzanga dziri pachena chaizvo. Hongu pane zvakazoitika sarudzo dzapera, asi sarudzo chaidzo dzakaitwa mugwara. Ndizvo zvimwe zvikuru zviri muzvirango zveupfumi zvakatengerwa nemaeconomic sanctions aya. Saka tiri kuzadzikisa zvakawanda chaizvo zvinodiwa neAmerica zvavakaitira zvirango izvi. Zvimwe zvanga zviri zvebinda kuti mabhizinessmen nevachena vanga vakatorerwa binda yavo nemabhizinesi yavo. Zvese izvo zvitanga kuzvigadzirisa sehurumende yeZimbabwe nemusangano weZANUPF.
Avo vanga vari sachigaro veZANUPF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ezangai mopawo mokozi, it means I'm the big boss Murozi Mukuru. Wega unoaziya masystem yacho.
Wamuzwa mukoma na vakoma na vanomchena tongai moyo tewa na utakataka espese patikana muriko ere.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhu vapfumbamwe vafa mune umwe zvemugodhi mushure mokudhirikirwa vachidhura matombo pamugodhi kumaZowe. Mutumbi wegamba renyika vaDumiso Dhavengwa wakasvika munyika nezuro vachitarisirwa kuchengetwa nemusi wemugovera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.